Mukuru wezeki mudunhu reMashonaland and West vaAusten Ndlovu vati bazi ravo raona kuti zvakakodzera kuti vadzokorore nzvimbo dzavakatanga kunyoresa muchikamu chekutanga kana kuti phase 1 nekuda kwekuti vanhu vakawanda vainge vasina zvitupa. VaNdlovu vanoti vasarudza nzvimbo shoma idzi nekuti pavakanyoresa kuvhota vekwamudzviti vainge vasati vapa vanhu zvitupa nemagwaro ekuzvarwa ayo anoshandiswa kutora zvitupa.
Tine nzvimbo dzakasvikwa neZimbabwe Electoral Commission asi RG isina kusvikako. Isu tikatodarika RG ndokuzosara ichiteerwa mashure medu ichipa zvitupa. Zvireva kuti vanhu vakasara vachipuwa zvitupa vane RG tadarika havana kukwanisa kuwana mukana wekuregister. So commission ndobva yaona kuti zvakakodzera kuti tidzokere nzvimbo idzodzo. Tinovabatsira vakazosara vachiwana zvitupa isikaenda. So ndo nzvimbo dzatiri kuvisita idzodzo, ndo criteria natakashandisa kusarudza nzvimbo dzacho.
Vanoona nezvesarudzo muMDCT inotungamirwa naVamogeni Tsvangirai vaEdward Kadewere vanoti zeki ingadai yakadzokorora nzvimbo dzose dzakanyoreswa muchikamu chekutanga nekuti vanhu vakatadza kunyoresa nezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kushayikwa kwemapepa kana kuti mafomu ekunyoresa, kusashanda zvakanaka kwemichini yechizvino-zvino yezeki, kunonoka kutanga kunyoresa nekuda kwemafuta ekufambisa edzimotokari pamwe nekushaya magwaro anoratidza panogara munhu. Asi vaNdlovu vanoti kana pane nzvimbo dzinoda kudzokororwa kunyoreswa dzinogona kuitwa chete kana zvikaonekwa kuti vanhu vakawanda munzvimbo havana kunyoresa.
Ini ndinotofunga kuti kana ikatove in outcry yeuwandu hwevanhu zvakutoreva kuti yatove issue inoda kutotariswa commission level. So that panogona kuitwa plan yakada kufanana neyakaitwa neRG, anti RG zvino yakadzokera kana kuti ndingangoti haina kudzokera, yakaita an extension of the period yekupa vanhu. Saka zvikaonekwa kuti zvakakodzera kuti kudzokere kana vanhu variko vasina kuregister vakawanda kungangodzokerwa, asi yadecision yecommission.
Mukuru weElection Resource Center kana kuti ERC vatawanda chimhini vanoti vanogamuchira zvaitwa nezeki asi vanoti zeki inofanirwa kudzokorora kunyoresa kuvhota zviri pachena nekuwirana nevose vane chekuita nesarudzo kusanganisira mapato ezvematongerwo enyika ose. Zeki yakasarudza nzvimbo 20 munzvimbo dzeHurungwe Central, Hurungwe East, Hurungwe West kuti dzidzokororwe kunyoresa kuvhota. Chikamu chechina chekunyoresa kuvhota chiri kutanga mangwana kusvika musi wa19 zvita. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.